evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington. This Thursday, September 22, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. My name is Praxedes Jeremiah. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current situation where Zimbabweans are protesting countrywide as well as in the diaspora. Here in the USA, Zimbabweans from all over the nation and Canada came together and picketed at the United Nations headquarters in New York, as well as the Zimbabwean consulate in New York, in support of those protesting against the current situation on rule of ZANU-PF, whilst President Robert Mugabe was speaking at the United Nations General Assembly. What are your views on the issue? If you want to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. Our Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But for you, the women, it's Thursday. Every Thursday, that's when we have our women's round table. China Chemadzimai, Olosine Lwabo Mama. We are also on the internet. You can find us on the web at www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, and www.voaindebele.com. Don't also forget that we are on Facebook's corner, Emakasini, our Facebook, okugoqela VOA Indebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. As we are now live streaming, join the conversation like right now.
Isusu tinoona chinangwa chedu chatanga tichida kuzadzisa chekuti tinzwikwe tisvike pakuti vamwe vanhu vanga vasiri kuziya kuti nyaya iri kuitika kunyanyanya vedu vekuZimbabwe vazvinzwe yasvika nyaya vari kuzvinzwa nekuti tata tichida kunyanya kuita kumotivate vanhu vamwe vanga vasati vakuziya kuti vanokwanisa kusumuka muno munyika muno makasununguka inyika yekuti havana anovambunyukidza hapana anovarova saka kana tichiti uyai kana kuti vachinge vaine zvavaruda kutaura zvavaruda kushuvira kutaura vanobvumidzwa kutaura chakanakira kuti titaure mazono nekutambanuka kwaita nyika tichishandisa iyo inonzi interneti nyaya dzedu dzinosvika kwese kwatinoda kuti dzisvike
mungati imi chinangwa chenyu changa chiri chei
Chinangwa chedu changa chiri chekuti vanhu vekunyika kwedu vamugabi vazive kuti isu vana nyangwe takagara zvedu kunze kwenyika hatina kugara zvakanaka ende tiri kunyunyuta nekubatwa napa kuri kuitwa vanhu kumba tiri pamwe chete nevana vari kuZimbabwe tiri kuona kutambura kwavanoita nekuti isu tisu tinozviziva kana vanhu vari kumba vatambura tisu tinotanga kuvhunzwa kunzi amai varoda kuenda kuchipatara tumira mari baba varwara sekuru vadai hatina mari yefizi yemwana saka hapana nyaya inoitika kuZimbabwe yatisingazive hapana kutambura kunoitwa kuZimbabwe kwatisingazive isusu tichigara kunoko nekuti tisu tinozopedzisira takutumira dzimari dzacho dzinodiwa
saka munoona hurumende ichizoteerera here
hurumende yedu kuti inoteerera inga tinozviziva taiteerere nhasi ndopa ingazotiteerera yakambotiteerera gore ripi inga tinozviziva kuti hurumende yedu kubvira 36 years dzayapfuura idzi inoita zvainoda iyo haisi hurumende inoteerera zvinhu zvevanhu pane musi wayakamboteererawo nhasi ndowaungazvisvinga chinje isu kuratidzira kwatiri kuita hatisi kuti hurumende ichatiteerera isu nokuti tinotoziva kuti izvo hazvisi kuzoitika asi isisu tiri kuda kungova kuti vazive kuti tiri kunyunyuta
mina ngingomunye wabantu veqembu lasezimbabwe ebesikade silapha sibuthene lapho ebesilezikhalazo zethu sikhalakhala mayelana ngokungaphatheki kuhle kwethu ngohulumente besilapha lizangixolela ngoba ilizwi lami alisazwakali kuhle yingoba kade sihlabelela kakhulu ekuhlabeleni kwethu besiphikisana labantu abakade belapha amaxhegu abantu abadala kakhulu abebelapha bona bekhankasa besithi umongameli upresident Robert Mugabe is right thina sikwelinye iqembu lapho ebesithi thina siyakhala labantwana baseZimbabwe ngoba lo mongameli osengumuntu omdala akasakwanisi ukuphathilizwe useluphele sokumele ukuthi ehambe ephumula ngokunjalo besikhala sihlabela izingoma sigiya sikhona lapha sifuna ukuthi umhlaba ubone sifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi thina njengabantwana baseZimbabwe sihlukumezekile siyahlupheka kubuhlungu ngoba la maxhegu lawa ngabantu abadala abantu asebaqeda izinto zabo abaziyenzayo mina nginje njengomuntu omutsha ngingomunye wabantu abasha abafundileyo akumele ukuthi ngabe ngiyasiza ngale Zimbabwe and plow back my education into the country kodwa akukhonakali akwenzakali khona lokhu ngenxa yokuthi ilizwe lethu is being mismanaged so kumele ukuthi ngihambe ngiyehlala kwamanye amazwe kuthi lokhu engikufundisiweyo ngisize elinye ilizwe labanye abantu kanti lokhu bekungasiza elethu ilizwe so thina-ke lathi njengabantwana baseZimbabwe siyakhala sifuna ukuthi umhlaba ubone futhi siyakhala sifuna ukuthi umgabe eze yehle esikhundleni asoze sithule asoze sihoxise asoze sibuyele emuva sizaqhubekela phambili silokho sikhala ngiyabonga kakhulu libe lathi sihlangane lathi siyabonga
Mushungu wachinotevera vamukanya vari pano va Thomas Mapfumo Patson Zamara Dr. Patson Zamara vari pano
It's no longer that Zimbabwe that we used to know. Zimbabwe.
Zimbabwe is in shambles now. Number two, poor country, that's too bad for us.
Tichange tichikupa kurirai musakanga nokuteerera Studio 7 paichange ichitepfenyura nhasi tichange tine nyaya iri kubva ikokuna kuna United Nations. Muve nezuva rakanaka tichasangana muchika muchinotevera.
That was marvelous there in New York. Yeah, you could see both sides. People were picketing against and pro Mugabe. There's the 12th December movement, which was actually supporting Mugabe and even calling Zimbabweans who were picketing traitors, green card traitors. They were shouting at them. We also heard from Savannah Madamombe, one of the organizers of this picketing in New York. She also spoke, and there was another one. So tonight, this is what we are looking at. The current situation where Zimbabweans are protesting countrywide as well as in the diaspora against so many issues, calling for President Mugabe to step down as he has been there for the longest time, and the irretrievable economic and political situation which is dragging everyone down. There's also some protests for against the bond notes. There are so many issues. Otachamuka, sesijikile. And all those. So we need your views on all these issues. If you can just call in into our program. Right now, we have in the studio, we are very lucky to have in the studio, my dearest Mrs. Nkosigas Dorcas Hove.
Thank you.
Who's going to help me out in the studio, because Marvelous is in New York, but we'll be communicating anyway. Marvelous is in New York right now. I don't know whether she's there on the line.
Yes, I am. Hello. How are you? I'm on Skype.
Ooh, you're looking good.
Thank you. It must be the New York air.
Yeah, I can see that. You can say hi to Mrs. Hove.
Hello, Mrs. Hove. How are you?
Hello, hello. How are you?
I'm good. A little bit tired because
we've been following everything happening in New York.
Thank you very much. I appreciate that.
So this is like yesterday was the last day of picketing. And we saw some videos of the December 12th movement as well as the Zimbabweans in the diaspora who came as far as Canada, if I'm not mistaken, right?
Yes, Canada and the United Kingdom as well. Wow. And we also had some from in-state as far out as California, some from Atlanta, Georgia, some from Oklahoma. I was very surprised. I said, I didn't know there were so many Zimbabweans scattered all over the place.
Yes. Mm-hmm. So just tell us briefly what you saw in those 5 days.
It was an experience because initially I wasn't aware that, you know, the two groups would be so close to each other. Those that were pro the president, that's the December 12th movement. And remember that this is a Pan-African group and they have been doing it for 36 years, so they say. Wow. But they became more prominent this time around because they had others with an opposing views. As of before this current protest, they were literally just there to support the president and nobody paid attention. But this time around, they were very organized. They had the banners done, they had the Mugabe t-shirts done, and they were at the right place at the right time when they were needed. They seemed almost like soldiers, you know, being drilled. If they were told to do this, they would. So That's what I saw. And then the anti, you know, pro-democracy movement were really saying they're standing for the citizens. We just heard the group that was arranged by Savannah Madamombe and others, including Pastor Ivan Mawarire, Dr. Patson Zamara, who actually flew in from Zimbabwe, and also another gentleman from the UK called Rasta. Rufaruka Tseke, he was also here supporting the pro-democracy group. And, you know, like what you said, and we also saw from Thomas Mkanya, he was here yesterday, and I got to, you know, really chat with him after the protest to just, you know, hear him out. And he was saying he's very disappointed at what is going on in the country right now. And he was saying when people listen to his music, going way back, they will see that whatever it is that he's saying about way back then, it's what's being foretold now. And he would like to see a change of government, he says. And he's saying that the Robert Mugabe regime should really now let go and give it and leave it to the youth. Because there were a lot of young Zimbabweans that were, that are actually based here in New York that I saw at the pro-democracy protest.
Did you manage to talk to the December 12th movement? Were there any Zimbabweans on their side?
Not really. The only connection that I saw to Zimbabwe were those people that actually work at the embassy. Because it looked, or it, you know, I would say allegedly, because it seemed as if all the placards were being kept at the embassy. Their billboards, everything was being kept at the embassy. Because after the protest died down, I went to have a cup of coffee somewhere very near where the embassy was. And I saw all those protesters that were at the embassy walking, I think, to get their train or bus to go back home. They had no placards. They had nothing, which meant they had left them at the embassy. But from what I could tell, I tried to engage them in Shona, or, you know, there were some people that were also Ndebele speaking. None of them could speak our vernacular languages. And they kept saying they are not really Zimbabweans, but they are Pan-Africanists who support Zimbabwe.
Tochienda kururimi rwamai. Ndiwe watimiriri raiko koko. Kuyu yoku kwe mazuwa mashanu esai.
Aiwa ndiriko. Ndambona nguva yekuti ndimboona kufunga kwakasiyana. Nekuti kana uchimbouya kunze kwakadai unoona mafungiro evanhu akasiyana, nekuti sekutaura kwatiri kubva kuita kuti kwanga kune mapato maviri December 12th movement. Vanga vari kuti ivo zviri kuitika kuZimbabwe zviri kukonzerwa izvo nezvirango zvakatemerwa nyika. Uye vamugabe ngavarambe vachitonga uye zvavari kuita zviri pamutemo sezvo varivo vakasarudzwa. Ndo maonero avo avanga vari kuita.
Kozoyewo
December 12th movement. Kozoyewo zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuti aiwaka vamugabe ngavachienda pamudyandigere. Nyika yaakuenda kumawere. Ivo chido chavo ndechekuti sezvizvarwa zveZimbabwe vakwanisewo kudzokera kumusha pavanodira, vasingatye kuti vangazorohwe netsvimbo mugotsi kana kuti vanozoshungurudzwa. Uye zvavari kuti hama neshamwari dziri kumusha dziri kuchema zuva nezuva kuti zvinhu zviri kuramba zvichioma, uyezve upfumi huri kuramba huchiondomoka. Saka ivo vanga vari kuchema kuti dai zvaibvira vamugabe vateererawo zvido zvevana vavo pari zvino vachienda pamudyandigere vosiyirawo vamwe kuti vatorewo basa.
Vanga vachiratidzira ikokoko vanga vachibva muno muAmerica chete here kana kuti nekumwe?
Pane vandakaona, ndakaona vakanga vari kubva kuCanada, ndakaona vakabva kuUnited Kingdom nevakabva imo muno muAmerica asi kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nekuti even uri muno muAmerica, kana uchibva kuCalifornia kwakafanana nekubva kuno kuenda kuBritain. Saka inzvimbo dzakasiyana-siyana asi dziri muno zvadzo. Ndikaonazve vamwe vaita vari kubva kuOklahoma nekuAtlanta, Georgia nekune dzimwewo nzvimbo. Vamwe handicharangarira nekuti vanhu kunyanya musi wemugovera, nevamwe vakabva kuWashington DC handakukukanganwai nekuti kana unowanzokanganwa vepedyo
vepedyo
vanga varipo chokwadi vakabva kuWashington DC. Vamwe ndakavaona nezuro vachitiwo vari kutsigira. Uyezve nezuro takaona paita chimwe chiitiko chekuti pane mumwe weDecember 12 movement akauya, ini ndiripo ndisati ndadzokera kunoona kwaitaura vamugabe, achiti iye akanga ari kutora mufanakiso sezvo akanga ada kutora vhidhiyo kuti azonoratidza vamugabe. Zvichitaura izvo kuti veDecember 12 movement vakawana mukana wokusangana nemutungamiri wenyika pavakapedza kuratidzira. nokuti ndirikuona mimwe mifananidzo iri kutorwa vakamira pamwe chete vakabata zvinyorwa zvavo vachinzi ivo vanga vari kutsigira vamugabe. Saka munhu uyu paakaona achidaiwo mapurisa akabva apindira vakati aiwa hatisi kuda vanhu vanoita zvemhirizhongo achibva atorwa mbaadzoserwa kwake kwaanga ari kubva. Asi akatomboedza kuuya kune zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviripo achida kunyomba nekutukana navo.
Ndinenge ndakaiona vhidhiyo iyoyo yemunhu akazotorwa nemapurisa achitada kunoratidza vamugabe.
Ehe, akatotaura kuti ndikubva kudecember 12 movement. Asi sekuona kwangu ini ndaiona kunge vanhu ava vakanga vakagara vakazvironga nekuti vanotaura vamwe vanga vari kuratidzira vakamirira zvizvarwa zvezimbabwe vaiti kwaitoitwa misangano svondo yega yega. Vanhu vaitosangana ava vachitaurwa kunzi zvichange zvichifamba so zvichizodai zvichizodai zvichizodai. Ende tinorangarirazve kuti ivo vakataura ndakataura navo imini vakati isu tagara tichitsigira mutungamiri wenyika varobert mugabe kwemakore anosvika 36 kusvika iro gore rino. Saka kusvika taona kuti pane zvatizotiita kuti tisavatsigire ticharamba tichivatsigira. Ndiwo maonerowo avo.
Aya, saka vana vezimbabwe vainzwa sei pavaiona vedecember 12 movement ivava vachidaro?
Vakawanda vaiti vari kurwadzikana. Handingapinda zvangu mumwoyo mavo ndichiti muri kunzwa sei, asi pane zvandakaona ini nekuti ini ndandisina kuti ndiri kutsigira ava kana kuti kutsigira ava ndaasi pabasa. Ivo vaiti ava vadai vanga vari zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuratidzira izvo zvichiti zviri kutsigira mutungamiriri wenyika, haiwa papasina chakaipa. Nekuti zvaizoreva kuti ichi ndo chokwadi chekuti kune vamwewo vekuzimbabwe vanofarira mutungamiriri wenyika hazvirambidzwi. Kwozouya zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuti aiwa zvakwana vajamuka hazvirambidzwewo. Asi chakavarwadza ndeichocho chokuti unoona munhu wemuno muamerica ane upenyu hwake ane mapepa ake ane zvese zvakamunakira kunyange vamwe vacho vainzi nevanga vari kutsigira kuti vamugabe vaende vanga vari kuti vanhu ava vanenge vanhuwo vakatorwa kuya kuya kwatingati vasina pekugara vakangopinzwawo basa. Asi maonero avaya uye zvese vanhu vakanga vari kutsigira zvakasiyana siyana zvaingotaurwawo zvakasiyana siyana. Avowo vekudecember 12 vachiti ava vari kuti amugabe ngavaende vakatengwa nehurumende yemuno muamerica vakapiwa ivo magreen card. Ndo zvamamuri kunzwa zvezvo vachiramba vachitaura vakati ava vanga vari muno vakapiwa ivo mapepa ekuti vagare muno ndosaka vati ivo vaakuenda vachimukira vamugabe. Saka zvinhu zvisati zvamboonekwa sekuona kwangu kuti mutungamiri aripo powanikwa pachita kuratidzira pamuzinda wezimbabwe. Kwozouyazve ikoko kuunited nations nekuti kuunited nations kunenge kune nyika dzese dzaungafunge kana dzimwe dzasisati tambonzwa pano unodziona ikoko. Zvinhu zvekuti hazvisi zvinhu zvinopa chimiro chakanaka kunyika yakadai sezimbabwe. Asi ava vanga vari kuti ivo vari kutsigira vamugabe vakati yaanguva yekuti kunyange zvazvo zvisirizvo zvavanga vari kuda kuita yava nguva yekuti vachiratidzira mafungiro avo. Avawo vedecember 12 vachiti kunyange zvadii isu tichamira ipo pano takatsigira vamugabe.
Dzitimire pano.
Aiwa, panga kune makwikwi.
Ngari makwikwi. Wombobata wakadaro Marvelous, ndimbotaura nankosikazi hove muno mustudio. Njalo ngisendelisa kuti ngitshele abalaleli okwenzakale ngale ngasedolobheni le-New York. Lapho-ke abeZimbabwe akade betshengisela betshengisa ukukhonona kwabo ngesimo esikhona eZimbabwe. Lizakhumbula njalo balaleli ukuthi eZimbabwe khona ngokwakho kulokutshengisela okuthile. Uzakuzwa lapho sokuqhamuke olokuzeni o-campaign with this flag, o-campaign tajamuka sesijikile. Abanye ngabatshengisela besithi kabafuni ama-bond notes, abanye ngabatshengisela besithi iholo lethu kalisilitholi kakahle. Labo ikakhulu nxa sikhangela ababalisi basemaphandleni labo bayenza okwabo ukutshengisela besuka ngale ngasemrewa besiya eHarare kodwa bebonke bona labo behlukunyezwa ngamapholisa. Lizakhumbula njalo ukuthi ngale ngakobulawayo kube njalo lokutshengisela okuqaliswe nguNkosazana Thokozani Khuphe okokuchaya imbiza ukuthi asilalutho lokupheka ezimbizeni la kule mikhankaso eminingi yokutshengisela yikho ke laba abaphandle kwelizwe ikakhulu labo abasemelika babuthene ngobuningi babo esigodlweni sommeli weZimbabwe United States khona lapha eMelika nganye lasesigodlweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba betshengisela besekela abaseZimbabwe bona labo abathukayo phakathi kwabo bobabili besithi bona sesijamukile besekela abaseZimbabwe kodwa ke bekule iyenye njalo iqembu labantu abe December 12 movement bonake kade betshengisela besekela umongameli Robert Mugabe so kube lokunyikinyeka and kwesinye sezikhathi sike sabona imfanekiso yamavideo lapho omunye wabe December 12 movement khonapho la ube sefuna ukuthatha imfanekiso yamavideo esithi yena na uzahamba ayinika upresident Mugabe. Okutshengisa okuveza sobala ukuthi laba abe December 12 movement bebe lethuba lokuthi bahlale phansi lo mongameli Robert Mugabe bemtshela ukuthi yena uright njoba nalibazwile laphana kade besithi Mugabe is right green card traitors. Okutsho ukubana lina abatshengiselayo likhonona ngomgabe lingabathengisi ngoba liselanikwa amaphepha okuhlala lapha kuleli lizwe elemelika. So kube lezi zinto eziningi ezenzakeleyo. Ngomgqibelo khona umbuthano wangkhona kade kungabantu abaningi njengoba kade bengekho emsebenzini. Kodwa ukuzananzelela ukuthi izolo umongameli Robert Mugabe ekhuluma esigodlweni se-United Nations esipha owake umbiko njengabo bonke abakhokheli bamazwe omhlaba. Kube labantu ababuye bazotshengisela ukuthi abazi bababone yibona abakamongameli Robert Mugabe. Bathatha isikhathi sabo sibili ukuyekela ama-shift phela lapha kuphilwa ngama-shift. Bayekela sibili ama-shift abo bayisiyatshengisa ukukhonona kwabo besekela umongameli besekela ukuthi umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni. Nge ngatsho ngaphambilini ngathi mina ngilonkosikazi Dokas Hobe yena ke ngomunye wabalwela amalungelo oluntu ikakhulu awabesifazane usebenzeke eZimbabwe wasebenza lase South Africa silayeke ayisiko kwakuqala ukuthi sikwamukele kuhlelo lwethu siyabonga ngokusekela kwakho
siyabonga lati
ye uyibona njani Linda
inhliziyo ibuhlungu
ibuhlungu
okumangalisayo kuqala okungumangalisa ukuthi thina bantwana baseZimbabwe asina thuba lokuthi sibonane lo mongameli wethu simtshele kakuhle sihlezi phansi ngoba singalitholile lithuba lokuthi simtshenisele ukuthi bantu sesichile yikho abantu sebebuthana besenzani ukutshenisela ezidaradini angithi kunjalo nje kodwa lapha eMelika kuye kuthi inhlanganiso ile yokuthiwa yi 12 December movement bakhanye sebehleli lo mongameli wethu akuzwisisakeli lokho angikuzwisisi mina ukuthi kathi kuchoni njalo bafanele ukutshelwa laba bantu be 12 December movement ukuthi umuntu ogqoke isicathulo nguyoza ubuhlungu bangezake basitshela ukuthi hayi singahlaba umkhosi ngoba thina yithe sizubuhlungu yikho kubona kwami
Ah, nkosikazi Hobe, asihlale sixoxe khona la. Wothi ngibaleke imbiko njengayizolo uchilo wena ukuthena nana ngabe umongameli Robert Mugabe uyasinika lati thuba lokuthi sihlale la phansi. Asikhulumisane singalwi. Angasithumela amapolisa ukuthi abuyazo sichaya abazo sijikela amathegas. Ngabe siyathola lelo thuba. Kule nhlanganiso la yethwa Women's Coalition of Zimbabwe bakhipheke umbiko Women's Coalition of Zimbabwe is an organization of women in Zimbabwe who issued a statement yesterday because yesterday was International Day of Peace reflecting on the significance of that day. So they are saying, as a representative of a non-partisan women's rights organizations and activists, would like to call on state actors, political parties, social movements, and citizens to take action and use non-violent methods in our communities to build and maintain peace in Zimbabwe. Women in Zimbabwe continue to face all forms of violence in the private and public spaces. We are alarmed by the rising patterns of levels of violence in both spaces. In the advent of citizens peacefully expressing their constitutional rights to freedom of assembly in terms of Section 58 of the Constitution of Zimbabwe, or their freedom to demonstrate and petition in line with Section 59 of the Constitution of Zimbabwe. In this regard, we call government to respect, promote, and fulfill citizens' rights to freedom of assembly. All stakeholders, including political parties, to exercise their right to assemble, organize, demonstrate, and petition through peaceful and non-violent means. There are so many people, many women who are incarcerated right now. Included, that comes at the top of my head, is Linda Masarira, who left her children, but all she was doing was just demonstrating, just showing her frustration of the situation back at home. The Gender Commission and Human Rights Commission and the Minister of Home Affairs to be seized with this matter in light of their respective mandates. We insist on a Zimbabwe where women are free from violence and able to enjoy their human rights. Because women's rights is human rights.
Kunjalo.
Ndevamo wavo vaka issue a statement yavo vachitaura vachikuridzira vemapato akasiyana siyana izvematongerwe nyika vemapato vebato riri kutonga nemamoma nikati ma department ehurumende akadai semapurisa akadai semasoja kuti vasarove vanhu vanenge vachiratidzira uye vasavasunge nekuti ikodzero yavo. Pakasungwa wandinorangarira pamusoro pemusoro mangu iko zvino izvi ndiLinda Masarira akasiya vana vari kunzi vana ivavo vari kutotambudzika achakangovharirwa atove nemwedzi inosvika kana mina chaiyo akangovharirwa. Naizvozvo vanhu vese nyika yese vari kune dzimwe nyika vari munyika vari kuratidzira vachiti izvo ikodzero yedu yekuti tinge tichiratidzira kudaro, tichiratidza mutungamiri wedu sezvataurwa namai hove kuti dai atipo vatipawo mukana wekuti tinge tichitaura navo takagara pasi pasina kurwisana, pasina kuratidzira kuti tivataurire kuti vedu wei tanetseka isu baba, nzara yapinda munomba toita sei, matanga tadii kuti timbochinja zvakati kana muri mumba chaimo. Mimi mwana wenyu chaiye anouyawo nemazana uye munofanirwa kunge muchimateerera.
Exactly. Ndizvo chaizvo zvaurevesa.
Eh.
Inini chinonandinetsa ndechekuti nyangwe vanhu vachienda kurakidzira vanoshurukudzwa vachikandirwa tiyegasi vachirohwa netsvimbo. Sei vachidaro mapurisa? Uyezve vanenge vapuwa mvumo yekupinda mumastridi vachirakidza zvito zvavo, but vozorohwa pamusara pe zvinotinetsei. Mina kuyangihlukumeza ukuti abantu abapiwe imvumo yekuti vangene bachenisele ngokuhle inkathazo zavo bayechaywa, bachaywa ngati kubulawa nyoka. Baphoselwe itiye gasi vangati kuti vaboneni kuchoni ke khonoko ophambanisa umthetho phakathi wabo ngubani ngoba abahambayo bephi imvumo basemthethweni kuye kuthi amapolisa bese bebuya ke bezophambanisa. Siyababona imfanekiso ikhona, sibona sitshenisiwe izibunu zibomvu gap kutshengisela ukuthi bayabetshayela ukubulawa
babebefuna ukubabulala.
Angithi uyakubona ke pho kungathiwa abantu yibabaqala inkathazo abantu beqaliwe ophosi umejisi ngubanike khonapho angithi yiba amaphoyisa.
And when we see some of these things, Mrs. Wobe, we wonder how can a woman be a murderer? There was one woman, a member of MDCT, who was arrested like in 2011. She has been incarcerated and she has been found guilty of murdering that policeman, or because she was part of the group that was there, that was protesting way back in 2011.
Mina ngokubona kwami PJ ngokwethusela abesifazana ukuthi uma silibamba likwazi ukuthi lizazichiya lezo ngane ezindlini sina sesilivalele ngemva laphana. Yikwethusela, yikusesabisa. Kodwa into abayikhohlwayo bathi ngesilungu history repeats itself. Ngesikhathi sikhula sisesebancinci abadala bethu babengelalizwi lokuthi bakhulume. Kwaya ngesikhathi baqala abantu baphumelizweni bekhokhela bona umgabe ngokwabo besithi nix ilizwe ngelethu asiphumeni siyelilwela, baphuma abantwana salandela. Angithi kunjalo abafazi baphuma ezindlini balandela, abatsha labo balandela, saze saya salithola ilizwe lethu. Babona ngathi kungeza ke kwenzakale futhi ukuthi abantwana bakathesi uma behlupheka kangaka bengehluleka ukuyalithatha futhi ilizwe. Angithi watsho Smith wathi ngitsho wafunga wathi not in a thousand years. Labo bayafungela kathesi. Alibona ukuthi yikuzikhohlisa khonoko.
History repeats itself.
Exactly.
What goes around comes around.
Yekelana abantwana bafundile. Silabantwana bafunda okumangalisayo ukuthi aluba bayibo abathethi ilizwi lethu beliqhubekisela phambili. Ngase sikhatshana ngendaba ze-development. Even yona la ama-development goals esiwagijimiselayo. Angase sike satshaya umango sibili.
Ngase sitshaya umango
sibili. Kodwa usoze ukuthi abantu belinyazwa kanje, izibhedlela kazisebenza kula mithi, abantu bayagulela ama-BP lani, imithi kayikho. Kuyabe kuzalunga ukuthi.
Khathesi ungakhangela ukuthi iSouth Africa ithole uzibuse ngemva kwethu.
Hawu.
Kodwa ungalinganisa iZimbabwe leSouth Africa kathesi sokulomehluko omkhulu
kakhulu.
Ungalinganisa iZimbabwe leZambia. IZambia babe buya bezoshopa.
Hawu, kakuhle sibili. Futhi beshopa zona izinto esizigijimele eSouth Africa. Bese singaselazo thina.
Wathi ngiba ngithathe umlalelo osecingweni. Siyakwamukela Nkosi. Hello. Ah, khanya ngani selahlekile.
Would you like to make a call, please?
Yeah, ungakhangela ukuthi eSouth Africa, leBotswana, leZimbabwe, leZambia, ungalinganisa sibili iZimbabwe yayiphambili.
Kakuhle sibili.
Kodwa ke yiphakathi kwawonke labo Malawi sibili.
But okumangalisa ukuthi lanxa esidilika, abantu lalibalekele phethu yo. Ake sizame sifake isigodo lapha sifakele sisikele kodwa uzwa bekhala ngokuthi hayi lina yini eliba ngumsindo into zilungile kungaba nje ungakhangela iBotswana ibi celebrate 50th anniversary uyaziba abantu bahlangana lapha balapha bakholisa ngithi uzokhalayo ngokuthi yaba kithi ekhaya kunje so umuntu njengo president uKhama esithi ukuthi hayi bantu Baba Mgabe, akumeceleni uyekela abantwana bake bazama ukuzibuse. Khangela ilizwe lakhe liphumelele.
Liphumelele.
Akulabantu beBotswana bakhalayo mina ngingabezwa, ngingababoni. Kodwa ngihlangana labo kokuphela. Yethi thina asikwanisi ukuthi lathi sikholise sithabe sijabule ngendlela yabantu asebelozibusa iminyaka yonke leminingi kangaka.
Hayi ukuthi incingo zethu ayelamhlanje balaleli lizaxola zingani ziyahlupa lemtshina yethu konke vele akukhanya ngani ngakuhambi kakuhle sibe sizama ukuthi sithathe ingxenye abalaleli ecingweni kodwa kuyala njalo lalapha isikhona e-studio lokhu kumakhale ekhukhwini wami angikwanisi lokuthi ngibone lapho esistreama khona ukuthi ngile acknowledge njengalokho okwenziwa ngumavelas ukuthi uyabelibona ukuthi liya live streamer asazi kumbe khona ngale lapha khona uyababona aba live streamer wathi silete njalo uMavelas uchiripo here Hello? Marvelous. Hello?
Hello.
Hey. Hey, uruku live stream here ikoko because kuno kwinina andisikwana ningirikini andisikwana signal. Ungangwa ningirina ungakungoita acknowledge avateerere vaurikona vari kuti tevera.
Yeah, ndirikona Webster Mutamba ari kuti bad reception, sound not good, wobbly. And then ndinatati nyika tinokuchingamidza ari kuti marvelous. Kuve December 12 vaiite imwe embassy. Per day 4 in the morning, Savannah recorded them, and I saw the December 12 members coming out from the embassy, one after the other. Also, Mazim officials, Vaitaura, the December 12 movement, not Zim citizens. Why? So that's a question from T. Tanika. Then Mercy Mike says the embassy should be asked to explain why they were talking, why they were taking sides. The hospitality they gave December 12 cannot be justified. Marcy Wilkes, thank you so much. And I see a message from Marcy Wilkes again saying, here, sorry, I'm not sure why she's sorry, but And then there's Sylvia Lorraine Persons who says the placards used by December 12 were heard, or she heard they were made by embassy staff and were rehearsed on what to say. Then Titanic again, Marcy Wilkes, true. Look at the guy who had a go at Pastor Ivan on day 4. I would have embassy and taking pics looking like CIO later. And then Marcy Wilkes again, the embassy is there for Zimbabweans, not just pro Mugabe activists. Then Tita Anika, thank you so much. You've really been supporting us here. Then later joined by December 12 movement, Achikurukura. That was pathetic. And then, of course, our usual follower, who we will mention by name, Zoba. Zoba the best, right? President Mugabe in New York was too weak to even walk or stand for long on his own and needed assistance all the time. Therefore, now our Zimbabwean tax dollars are further wasted paying this assistance. Who is helping this old, I won't say, you know, much, you know what I mean? But he's basically saying taxpayers' money is being used to, you know, pay for extra people to care for the president because he's now of age. So thank you there for your contribution as well, but the best. I could not go without acknowledging you guys. And as the minister of Instagram, social media, social media, here we go.
Ah, tinotenda mavhi ndichakudaidza zvekare riganimbotora muzvare chioniso mpofu vari parunhare tinokugamuchirai muchirongwa. Hello. Hello, chioniso.
Hello, muri kunzwa?
Ndakukunzwa manje.
Okay, makadii henyu, ndanabvisa pamute ndirikubasa.
Makadii. Tiri pano makadiwo. Muri kuiona sei nyaya iri mudariro yekuratidzira?
Ndakatorwadzika ndanda kukwanisa kuenda, ndakanyimwa off yekuenda kudemonstration. But pane zvandakaona, my main issue ndeyevanhu veDecember movement. December 21st or December, I don't know what they call themselves. December 12th. These people can initially name of Ngakuti, Van Vasiri Kuna Sozira, Varungo Zia, Shakakuma 19, Chakuti back then. They are justified because in those of Anuzira is Rojo. But then Sandaka Zono, which was about the embassy, it's totally clear Kuchivana, Vakato Shades, Vakato Pua, Mari, Vakato Woods, Gosh Tower.
So Tower,
Kuchai Shakati. Saka ndotora kuti iyo mweki yesusu wana rungesu, wana warima America mwuromu. Yatole responsibility yesusu. Kutitoa tingaita she kutivan, avazile chokwani. Vazinji vachona. Nutia zinza chamba chungu wana support. Wani wakapu wa marani nge wali 5. Wanda wana uli kutuwa mwe 100. Mama wakatumbu zuchi chukiti wani watuko fuwa zuchi kwa ndo wana rungi wana rukanya mkani. Saka yave responsibility yesu kuti tingaita se kuti tizivise vana vakuti kwete munoti mini Black Lives Matter, Zimbabwean Lives Matter also.
Chokwadi. Saka mune ramangwana muri kuronga kuti muchaita sei zvaperera ipapa here pakuratidzira kuningiri kuunga
5,000 chapter
parizvino izvi chatangoti vanhu vambotora 1 week kuti vanhu vambotora masemo and then tozoungana zvekuti tingatanga kuita sei asi inini zvangu ndiri 1 hatisati tatanga hatingambozvapirira ipapo ndii hatisati tatombotanga nekuti patakaona zvakaitika kunyikire kunyoka nemapinduraita mukadzi mwoyo yakabuda achiti zimbabwe izvangu zvakandinakira zvinotiratidza kuti titori nebasa titori nehonje kutoti you know what vanhu kuti tisongove aggressive nekuti tina vanhu vakawanda vanotaura kuti zvinhu zvakanaka kuzimbabwe zvinhu zvakanaka kuzimbabwe saka isawa responsibilities yeti vanhu vakuti hazvina kutombonaka kuzimbabwe
hazvina kumira muzvi nechioniso chimbobata ipapo apo ndimbotora ari kuzimbabwe runare rwake rwuri kumbodonha asi ramba yawakabata hallo nkosi
yebo kunjani sisi
hayi nyaphila kunjani bhuti wangu
hayi ngikhona ngikubona
ungasipha lawe mbono wakho ukubonile ukutshengisela kade kusenziwa ngabezimbabwe abalapha emelika abanye abasuke ecanada abanye e-UK kodwa ke kwaba labanye labo akade besekela umongameli Robert Mugabe ubabonile nxa kade ubona i-live stream yethu abakade betshengisela labo besekela umongameli Robert Mugabe abazibiza ngegama lokuthi yi-movement i-December 12 movement besithi Mugabe is right sipake umbono wakho
angiyibonanga nje kodwa ngizwile bekhuluma ngayo lapho eredweni engingakutsho ikuthi khona ithimu phela noma nxa idliwa sisi akuswelakala bazabe lokhu beyihlabelela noma bebabili
bebayisekela
bayisekela kuphela noma idliwa kodwa into eqakathekileyo iyi-one i-government eyezimbabwe it has failed to recognize abantu abangomama uyakwazi ukuthi into eqakathekileyo even kuye upresident umuntu wokuqala ma umuntu ezalwa umuntu wokuqala ukuba mazi unyoko unyoko nguye umuntu noma ngazunothe ube nganani ube ngumongameli wamazwe ayi-10 uyibuze i-afrika kodwa umuntu wokuqala ukuba mazi ngowesifazane ongunyoko uvula amehlo uqala ukubona umuntu waqala ukumbona unyoko uqala ukudla ukudla wakufake emlonyeni okuqala uzalwa ngokuvela kunyoko ibele ekumunyeni then i-government yezimbabwe isibuswa ngabantu abangaziyo lapho abavela khona abasebezitshela ukuthi bona bangamakhuwa bamile esidulini emva
kwezulu so uthi kwekakwenziweni-ke mne wethu
right okungenziwa yikuthi khona kulabo mbuyani handa okuthiwa yiba abalwa la makhiwa kwathini ilizwe labuya labo mama bakhathesi lina
sibopha amabhanti
bophana amabhanti bophana amabhanti lingabuye lingesabi bophana amabhanti lingakhokheli lisemuva likhokhele liphambili bophana amabhanti akusathiphanga akusadingeki umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi zwana ngutele ngithatha isikhathi sakho kancane ngizakutshela ngebhayibhili ngesikhathi ujesu esiyabethelwa esiphambanweni sebemfuqa bemuseke ekalvari amadoda wonke abaleka but abantu ababekhona abahamba baze bayafika lapho ujesu abethelwa khona abantu besifazane
lalapho esevukile ngabesifazane abambonayo
abantu bokuqala ekuseni ukuvuka besiya ethuneni likajesu ngabantu abangomama yibo ababehamba phambili fakani izibindi sokunzima akuchiphanga fakanini izibindi
hayi bayazizwela labo abasezimbabwe
singayiyekeli abanye babamba umtila abanye babamba imponi
hayi ngiyabonga kakhulu mne wethu ngokusiphathisa kuhlelo lethu pane mumwe muteereri zvakare ari muno muamerica sesu mubaya makadini
hallo
ei Munotamba here?
Zvikuru.
Eh. Ndine maona ma demonstrations emuno maiwa isiri wadedu.
Eh.
Mm.
Okay.
Eh, vana mai. Tisu hanzi tisu takabata muri. Muri kuionawo sei nyaya yekuratidzira iyi?
Nyaya yekuratidzira ku yanga iriko ku America here ku New York.
Ku America, ingave ku America, ingave ku Zimbabwe.
Okay.
Pfungwa dzenyu.
Inini pfungwa dzangu dzakanoti sianei.
Mm.
Eh, nedze vakawanda.
Ehe.
Ini ava vanhu vagari vemu America ava vakanowanikwa vachinoti mutungamiri wedu mutsvene.
Mm.
Isusu tichiti ayo haasi mutsvene.
Mm.
Inini ndinavo ndinowirana navo.
Mm-hmm.
Ndinowirana navo panhau yekuti ndinofunga kuti inini hatisi kuwirirana kunzwisisa nyaya yacho iripo. Kana vanamutungamiri vari ikokoko kumaUnited Nations, nyaya dzavanenge vadzitaura inyaya dzenyika dzeipasi rose, actually.
Mm.
If I may put it that way, inyaya dzepasi rose vachitaura zvinhu zvakafanana nezvamanuclear weapons nezvemaenvironment kuti world isaafektike nezvatinoita. Handiti. And then isusu toenda ikoko tichinotiratidzira, tichinoti mutungamiri wedu akashata. Ini ndiri kuona kunge taenda nenyaya kusiriko nokuda kwokuti ndakazoonawo hangu vamwe vachitsutsumwa kuti takaignoiwa. Ehe, munoignoiwa nokuti nyaya dzacho dzavari kutaura hadzisiridzo.
Okay. Ndiri kunzwisisa hangu pane vari kunoku vacho ndiri kunzwisisa, asika ngatitarisei kuti kuZimbabwe vanhu vari kuratidzira nemune zvakasiyana siyana, asi vachisungwa, vachikandirwa majere, pamwe vachirambidzwa kana kuningirina kuratidzira kwacho. Asi kana muchiti izvo, munotsigirana nemutungamiri wenyika kuti ngavarambe varipo kusvikira nyanga dzakusvikira
handina kuti ndavarambe varipo kusvika nyanga dzamera. And ava vanhu vakanga vachiratidzira vachivasapota, handifunge futi kuti vari kuti ngavarambe varipo. Asi vane nyaya yavari kutaura kuti mutungamiri wedu ari raipi.
Okay.
Ini ndiri kuti nyaya idzi dziri separate, inyaya dzi two dzakasiyana, asi isu tinodzitora tichizivisa mupureti imwe chete.
Aiwa, ava vari kuno uku vanga vachiti vari kuratidzira vachitsigira vari kuZimbabwe. Vari kuratidzira nezvinhu zvakasiyana siyana. Pane vari kuratidzira kuti havasi kuda mabhondi notsi, vakati mamiriro ezveupfumi haana kumira zvakanaka. Mamiriro ezveupezve
tiri pamwe chete. Asi ava vari kuno ava handiti vari kuti mutungamiri mutsvene, yavo nyaya ihombe kudarika yedu isusu yatiri kutaura. Avo vari kutaura kuti hungu kuda nhasi hamuna chingwa, kuda nhasi hamuna magetsi, asi mune penyu pamunobhilonga, pamunoti apa ndo pedu. Isusu hatitorina, tiri kuno kune magetsi, tiri kuno kune chingwa, tiri kuno kwatinofamba nemota.
Saka vamuri kupokana navo ndevari kuno chete here, kana kuti muri kupokana imimi muri kungori kudivi remutungamiri wenyika, zvisinei kuti vari munyika kana kuti vari kunze kwenyika?
Ndosaka ndati inini nyaya dzedu imbiri.
Okay.
Dziri kusanganiswa, dziri kuiswa pamwe chete.
Aiwa, asi vemunoka vari kuti vari kutsigira zviri kuitika kumusha. Ende uyu ndiwo mukana wokuti vave pedyo nemutungamiri wenyika.
Mutungamiri wenyu hondo yaainayo nevanhu vekuno, muri kunzwisisa? Hondo ine mutungamiri wenyu nevanhu vekuno, meaning nevanhu vekuwest, hondo yaainayo isu tinoisapota, tinoinzwisisa. handiti iyo nyaya yekuti vanhu vatema havana identity
nyaya dzacho dzinenge dzatisiyanei asi amaonero enyu iwayo tinongokuda kungokutendai nekuti pafungwa dzenyu
but hatisi kuti zviri kuitika kumusha zvitsvene kwete aiwa we have to move on it's time for change yes but asi change haiuye nekusunga mafuregi muhuro muchienda kunodemonstrate United Nations
hasi kutumira mapurisa kunorova vanhu
kwete kwete kutumira mapurisa kunorova vanhu ndinokupai mufananidzo wenyika dzakaita fanika dzekusouth america handiti vanobuda munhu wese chembere harawa nani obuda panze votaura kuti mutungamiri hatichada isusu kumusha hatisati tava pa one page tichine zvikwata nezvikwata nemapocket kana tiine zvikwata nezvikwata nemapocket hatimbofa takaikunda nyaya iyoyo asi one day tikamuka tiri pasame page mudiki nemukuru nemuchembere nemusoja nemupurisa tese tichiri tafa nenzara tiri pa one page
aithinki
mutungamiri anosiya basa masikati machena
mazouya chirongwa chedu chakuda kunopera tingadai taramba tichitaura asi ndochikumisai ipapapa nekuti pasara maminitsi mashoma shoma tina mukoma mabhena halo ari vari kusouth africa halo ngoti pai pfungwa dzenyu muchidimbu
ukanya lo mama lo suka manje ukhuluma kwakhe lo vereka aizvisinda indaba leyi ikhona ukuthi yena ebekwazi ukuthi vena thina sisamfuni ingone hambi saka abanye sibaningi asi ukuthi ngizimbabwe noyi-one sibaningi lapho abangangena esikhundleni sakhe sona lesi ye if kathesi ungazithi ngama-ovet semuyala why beyala seyalwa ngama-ovet
ye hayi sibongile kakhulu yikuthi isikhathi sethu sesingasavumi incingo kade zisala ekuqaleni kodwa kade sesivuma kodwa isikhathi sesiphelile kodwa siyabonga kakhulu newethu sam
hayi nyabonga lami ngiqale kahle
kulungile ba regai ndichitodaidza mavelas kana kuti sisichioniso mopa rekupedzisera
hello
hello
yeah ndongoverenga manikikiri mamessage ari kupinda quickly pana masi wilt ari kuti december 12th has the right to support Mugabe what they do not have no basis to accuse those who oppose the government of terrorism and being green card lovers saka vari kuti zvakanaka kuti vanhu vafunge zvakasiyana december 12th inogona kunge iri kusupporta vamugabe asi chavasiri kuda vanhu ndechekuti ivo vacho vari kuti avamugabe ngavaende ngavasanzi kwete vari kungoda magreen card uyezve zvimbwasungati saka ava vanyora vari kuti munhu ngaatsigire waanoda asi zviitwe munzira yakanaka
aiwa nguva dzedu ndodzadyana ngosikazi hove ungavhalelisa valaleli ngoba vhele akusela hasi isikhathi
hayi siyabonga kakhulu ngimangele mina uma ngizwe kuhle upresidenti jabuleli i-UN Secretary General ukuthi iprocess sihamba kahle iza replace uBan Ki-moon kathi thina singehlule ukwenza
ukulandelela
uBan Ki-moon useqedile amathem akhe lathi sifuna ukuthi laye akathi
yhayi siyabonga kakhulu abalaleli ngokusilandela mavelas ungachioneka vateereri kuno kunguva dzadyikana tozosangana zvekare svondo rinouya nemusi wechina apo tinenge tichikurukura dzimwe nyaya dzakanangana nevanhukadzi sitivaneneke nyevhiki elizayo ngasikati sinye nimeleleke umavelas muhlanganya uye lonkosikazi dokazihove akatencedisa lapa mupraxitis jeremiah lilai